Electoral College indlela abantu eMelika abakhetha ngayo umongameli. Indlela le iyachiyana lendlela amanye amazwe akhetha ngayo abakhokheli. Isebenza kanje.
Ibandla lenyengalinye lengakhetha ozalimela kukhetho lukamongameli lo okhethiweyo ukhetha umsekeli wakhe. Abantu laba bakhankasa belungiselela ukhetho oluqhutshwa mhla ka 5 kuLwezi. Ngosuku lokhetho ababhalisileyo ukuvota bahamba endaweni zokuvota ukuyavotela abamfunayo. Kungavotwa umongameli ukhethwa kusetshenziswa i-Electoral College. I-Electoral College ilabantu okuthiwa ngama-electors abaphatha impumela yamavoti ezabelo. Izabelo ezilabantu abaningi zilama-electors amaningi. Ukuze umuntu anqobe kukhetho lukamongameli, kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamachuma esikhombisa 270. Ama-electors la avota kungedlula inyanga njalo umongameli ugcotshwa ngoZibandlela.
Nanko ke yiyo indlela abantu beMelika abakhetha ngayo umongameli. Njengelikubonileyo indlela le ichiyene lendlela amanye amazwe akhetha ngayo ubukhokheli.
We studio 7 achitsanangura mulurimi rwechindevele mashambiro anoita Electoral College. Iyo zvino
Electoral College inotsanangura zvinoitwa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Inoshanda sezvizvi.
Bato rinosarudza anorimiririra musarudzo yemutungamiri wenyika. Asarudzwa anobva asarudzawo mutevedzeri wake. Chikwata ichi chinobva chatanga kutsvaga rutsigiro zvakasimba musarudzo yemutungamiri wenyika inoitwa musi wa 5 Mbudzi. Musi wesarudzo vakanyoresa kuvhota vanoenda panovhoterwa vosarudza mutungamiri wavanoda. Mutungamiri anosarudzwa nematunhu kana kuti Electoral College. Electoral College idare rine vamiririri vematunhu. Matunhu ane vanhu vakawanda, anenge aine zvigaro zvakawanda, ukuwo ane vanhu vashoma, aine zvigaro zvishomawo. Kuti munhu akunde musarudzo yemutungamiriri weAmerica anofanira kunge aine vamuvhotera mudare iri vanosvika 290. Vanosarudza vakamiririra vanhu ava vanovhota kwapera mwedzi, asi mutungamiri wenyika mutsva anozotora mhiko mukupera kwandira.
Tsanangudzo idzi dzange dziri pamusoro pemashandiro eElectoral College, iyo inoshandiswa nezvizvarwa zvemuAmerica mukusarudza mutungamiri wenyika. Tinokutendai nekuona dzidziso iyi.
Of their human rights. Girls have the right to a safe, educated, and healthy life, not only during their formative years, but also as they mature into women. According to the United Nations, if effectively supported and educated, girls have the potential to change the world. Both as the empowered girls of today and as tomorrow's workers, entrepreneurs, mentors, household heads, political leaders, and mothers. It's now time to hear from the stakeholders of the show. We will get that to our listeners and viewers. Just to remind you, as we run this show, you're free to call us in, you're free to let us know. You can send text to us, you can message us on Facebook and on the web, and we will call you back if you would like to participate in this show. Let's take a look at a tailor, Mrs. Nomagugu Chili, who talks about this day in Victoria Falls.
Um, kwaba lama challenges zokuthi abazali baswela imali yokuthi ngiregist yokuthi ngiqhubekele phambili ngenhlelo zami zesikole. So ngabona kukuhle ukuthi ithi ngiyenze imisebenzi yami, imisebenzi yezandla. Ngaye ngiqalisa ukwenza ama-course. Ngayenza i-course eyokuluka okuthiwa i-cosmetology. Ngahlalahlala nje ibingancedi kangako because bengihlezi endlini bengiswele lapho engasebenza khona. So ngagcina sengenza i-fashion yiye engilethela. So kakhulu abantu baba nama-challenges ona lokuthi abazali bayaswela imali yokuthi besifundise. Sicine la ungajaho okuningi ugcine sukhomba lani ingadinga something yezandla, imisebenzi yezandla ikhona ongayenza eza kuyenza ukuthi uqhubekele lawe ngiphambili yempilo. Lawe ma uthanda ukuthi ungareyiza imali yakho ube usuqhubeka ngenxa yokwanisa usiqhubeke ngesikolo sakho ukusifundisa.
Okay, so ngaphandle kwendaba zesikolo, in terms of menstruation emntwaneni oyinkazana, yiziphi izinto abazisebenzisayo mhlawumbe kumbe inhlupho abahlangana lazo kumbe lihlangana lazo?
Siyasebenzisa izinto ezihlukahlukeneyo, kuyathiyana. Abanye basebenzisa amalembu, abanye basebenzisa ama disposable pads, then abanye basebenzisa ama sanitary pads. But abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu because bayeswela ukuthi enganjani engathenga iswele imali yokuthi enjani ethenga ama pads.
That there was a Miss Noma Gugu Chili in Victoria Falls speaking to Studio 7's Nokutava Dlamini in Vic Falls. Nokutava also caught up with Mr. Trimo Ndolo from the Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network.
And the elixolela theke kakhulu sizama ukubona ukuthi sesikhambe njani ukuncedisa abantu abangamantombazana. Sisilela ngapi? Sibona ukuthi singakhona ukuthi maybe sifinyele lapho esifuna ukuya khona. Ngoba abantu abangamankazana ngathi bayi-future ye-community, ngathi umhlaba nje jikelele. So kubalulekile ukuthi sibe sibancedisa lapha lalaphana. So thina njengenhlanganiso siyazama kakhulukazi ukuthi sibancedise abantwana abangamankazana, especially njengenhlanganiso sikhayelele kakhulu during their menstruation cycle. Uma bengena esikhathini laphana siyakhona ukubancedisa, sibanike into zokusebenzisa ezibancedisa for iminyaka engaba mithathu kusiya ku-4 years. And kathesi siqalisile nezikolo ungakhangela ezikolo laphana kuyabe kule sikotsho. Then umntwana wenkazana asuke esiyasebenza isambuzi. Then uma ephenduka laphana ethi uyageza izandla uyabe yi-1 sokumele akhojoze. So njengenhlanganiso siyazama ukuthi sincedise sikhonvetha ama-manual boards. Then siwayenza esiba lama-solar pump, kube lezimpompi. Umntwana wenkazana asakotshoza amanzi nje sewathola akwanisa ukugeza. So njengenhlanganiso siyakuqhathanisa kakhulu ukuthi especially emakhaya ngale ma singatshintsha izambuzi lezana esizibiza ukuthi ngama-blade toilet kube ngama-proper system, abantwana bekwanisa ukuthi besenze ama-proper system, then kube lama-basin umntwana akwazi ukuzigezela izandla zakhe kuhle.
Mr. Trimo Ndolo there from Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network. He was also speaking to Nokutava Dlamini again in Victoria Falls. On that note, let us take a short break. Please stay tuned. We will be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes
for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. Now, to discuss the International Day of the Girl, we are joined by the program's coordinator for an organization called She's Activated Girls Club, Mrs. Eunice Mandu, and also a very interesting story, a parent whose daughter has been a beneficiary of support programs that have been used to assist the girl child in Zimbabwe. Amai Millicent Chitanda, Amaila Michelle, we welcome you ladies to the show today.
Thank you. Good evening.
Awesome. Regaindi tange nemi mama, mai vamishi, ndimi munhu mukuru kapanapa, ndimi mune vana vadiki vachiri kukura vasikana ava. Titange nekutsvaga kuti zuva iri ratiri kucherechedza iri, International Day of the Girl. How important is this day to the day-to-day living of the girl child in this world?
Yeah, it is zuva ranhasi 11 October iri. Rakanaka zvikuru ende tinotenda nekuti nekuva kwaro mukati meupenyu hwedu tisu sevanhukadzi, especially tichinangana navasikana vechidiki. Of which vanosanga vari vasikana, but at the end of the day vanozongova ana amai. Nini kuti zvatiri kuva necha today vachazozvitora futi kuenda nazvo even vava mudzimba mavo, and they will do the same. I'm so happy kuti zuva iri rakagadzikwa richitarisana nezvaiitwa makare kare, zvainzi sending a girl to school is losing much or nothing. But nowadays zvakutoonekwa kuti kuendesa mwana wechisikana kuchikoro ingamanake. Pane zvakawanda zviri kubuda, vabereki vakuchengetwa, iye akwanisa kuchengeta iye pamwe ije nemhuri yake yaanenge ainayo. Ende ndinofara kuti nowadays nyaya dzemadrugs dzawanda, nyaya dzemarelationship asiri mature kuvana vasikana akawanda, but through this recognition ye girl child, vana vakakwanisa kudzidziswa, vakuramba vachifundiswa kuti izvi zvakashatira chii, izvi zvakatsatira chii, vachikwanisa kuita interact nevamwe vavo, kungave kuchikoro, kungave kumitambo, and they are now realizing their full potential. Saka ndinotenda kuti now their rights are being appreciated.
Matsanangura zvakajeka. Ndovimba nevakateerera nevari kuona vakunzwisisa iwo. Batai makadaro, ndinodzokazve kwamuri. Then I will come to you, Miss Mandu. You, what are you doing as an organization for young girls, for young women to support the cause of the girl in the country?
All right, thank you so much for having me, Ivan. It's also say She's Activated Club to not really expose girls' information to stimulate their knowledge base. To not try by all means kuti tiviendese vasikana kunze tiva expose to information, because takatarisa kare tichikura, even the socialization process kana culture yedu yaiti vasikana havana nyanyokusha stereki.
vasikana taikudzwa kunzi vasikana tongokura tororwa. That was it. But then it's also fashion activated. Tinoti aiwa vasikana tikakosha, vasikana anofanha kudzidziswa nekuti vasikana ndivana mai vemangwana ende ndonyikawo yemangwana. Saka tinovadzidza, tinova expose kuinformation. For example, ini ndinopa example yangu inini ndichikurawo from my background. Nanziri munhu anga asingagoni kutaura pamberi pevanhu, anga asingagoni kutaura vakamera chaindenza kubebera kutya kuti nenhezve zvangu kutonzwa ngemweya uchabuda. But then she's activated. I was exposed. Kiyota ma programs akawandisa, ma sessions akawandisa, ezvinhu zvakasiyana siyana, confidence, grooming and etiquette. Zvese izvozvozvo tinodzidzisa vana vasikana kuti vakure vachizivawo vange vari mai vemangwana vanoziva vane knowledge. So that's what we do, which is activated. We expose them to information to stimulate their knowledge base.
Very loud and clear there. Bataiwo makadaro ndinodzokazve kwamuri muchidimbu. Ndombodzokera kuna mai Mishi. Mama, takanzwa nyaya yakatikwadza chaizvo nezuro kuti Mishi wenyu imimi akaitirwawo nyasha, akasangana nezvirongwa izvi zvikafamba, mukatiudza kuti muri kufara nemafambiro azviri kuita. Mungatiudze here muchidimbu chirongwa chamuri kushanda nacho chakatorawo Mishi ichi?
Kunoku kumhondo rongezi kuZimbabwe kune inonzi NTC. NTC founder wayo anonzi Maka wekune kumhondo rongezi. Tiri kufara zvekuti nekuti community yedu kuno kusemhondo rongezi aiwa yasimudzirwa. Foundation iyi iri kuita zvakawanda. Vana vasikana they are realizing their full potential in academics, in sports. Vana vari kupiwa sanitary ware, vana vari kubhadharirwa maschool fees, and those girls vari kutamba especially soccer vari kupihwawo even mauniforms, maregari yamajezis ekuti vaonekere vachitamba, which is encouraging to other girls and even maparents. It's an eye opener kuti maparents, even the caregivers, the policy makers should by all means support and appreciate the girl child. And I am so I'm grateful that my daughter, my second born, was nominated. And I'm so I'm grateful. I want to thank NTC for such a noble idea.
Tizvinofadza izvo kunzwa vabereki vachitaura vega zviri kukurudzirwa zviri kuitwa nevana. Ndodzoka kwa muri Miss Mandu muchandiregerera. Ndinoda kuti titarisewo kuti hanzi ukakachidzwa kauchadya zvinonaka. Ndinoda kuti titarisewo kuti imimi mune vamwe vamunoshanda navo, mamwewo masangano amunoshanda navo, kana mamwe mapazi ehurumende, kana mapazi emamwewo makambani, kana zvikoro nezvimwe vamunowirirana navo mukudyidzana kwamuri kuita uku. Muri kuona here sekuti sungawirirano yamuri kuita yekubatsira mwanasikana iri kuchovhera mberi muZimbabwe?
Tine mapazi akawandisa atinoshanda nawo tichiinkluda even vagovernment. Ende unotoona kuti vana tinoita maoutreaches nowadays ekuti tinotobudawo totoenda kunze, totonzi uyai kushamva, totonzi uyai kana kwamutaro uku, totoenda kana kumasvigo tichitodzidzisa vana. Ende unotoona kuti vana vekare isusu patikakura zvisati zvatanga izvi zvemaorganization zvakatosiyana. Makuru evana vemazano unotoona kuti vavanawo vane ruzivo. Ndisina kuti mwana ari muHarare here kana kuti mwana ari kumusha, vese vane ruzivo nekuti maorganization aya they are trying by all means kuti vabate even vana vari kwakadzikadzika kunonzi kusingasvikike. Saka ndinoti isusu nemamwe maorganization, magovernment, even ana UN Women vane maorganization avanawo, for example unonzi African Women Leaders Network, they are trying by all means. For example, kwa African Union Leaders Network, tinoita maprograms ekuti tinotobedza vanhu vanobva kumashingo, tinotobedza vana vanobva kana kwarusape tichisangana tiseka one, tichiitwa na matrainings aya anonzi matraining of trainers kuti tovadzidzisa ivo vanozodzokera kunda sei kunodzidzisa kwavanenge vachigara. Saka isusu nevamwe maorganization ese mudanho redu rekuti tinoda kuchaya omis to empower the girl child kuona sekuti zvinenge zviri kufamba zvakanaka ende tikaramba zvina izvozoona sekuti patinosvika kumberi uku tinenge tichitaura zvinhu.
Ndodzoka kwamuri maimishi timbotaura futi zvishoma matudza zviri kuitika kumhondorongezi uko zvinofadza chaizvo. Zvii zvamunofunga imi kuti zvingade kuitwa kuti izvozvo zviri kuitika kumhondorongezi izvo zviitikewo nyika yese jekerere, vana vese vasikana vawanewo nyasha dziri kuwana vamwedzi?
Ipapapo ndinofunga kuti panofanira kungoitwa dissemination of information through magatherings even nemasmall communities kumuno kumamisha kumarural areas mutauni worldwide pachingoitwa magatherings iwa ekuunganidza vanasikana even vaine maparents avo kana kuti vane vachengeta vachivataurira kukosha nekunaka kwekusapota mwanasikana. Izvozvi zvinoitika in Zimbabwe izvi dzimwe nyika kwatova neanodzima shelter homes. Mwana achikura anogona kusangana nezvaanosangana nazvo, saka akuwana support even before kana kuti during kana kuti even after a crisis ari kuwana support. Zvinokurudzira muvana kuti kana vasangana nezvakaoma sei they should report, ukwanisa kupiwa support yakanaka kuti vana ivavo vakure vasina that hurt yavanenge vakangaswa vachikura. Saka ndinongoti nini, zvinhu zvakanaka kunoti nyika yese ive inotarisa nekurekonaiza kuti mwanasikana munhuwo ane marights ake, ane potential yekuti anokwanisa kuita zvakanaka, asotarisirwe pasi zvaiitika makare kare edayo kunzi sending a girl to school is losing man for nothing.
Paive pakaoma makarekare ayo. Ndoda kuti ndidzoke kwauri hanzvadzi yangu Miss Mhandu, tichiri panyaya iyoyi, munhu wese ari kungoti girl child mazuva andinonzwa akawanda anotaurwa nezvevana vasikana, vadzimai echidiki vasikana. Komukomana uyu munomusiyirei uyu?
Chinoitika ndechekuti mazuva ano takazozoona kuti girl child akuwandirwa. Chakaitika ndechekuti tichikura mwana mukomana ndiye aingoonekwa kunge mwana, mwana musikana aiswa pasaidi. Saka ndopatikazoona kuti aiwa mwana musikana ari kuita sei, ari kudzvinyirirwa. Maorganization akawandisa ndobva atanga kuti chii, kuti girl child asi isusu seshes activated under youth west africa. Takati aiwa tisiyewo mwana mukomana, tine unonzi youth activated. So we have kids activated and youth activated. We all stimulate my knowledge base. Kuvadzidzisa vana vakomanawo kuti aiwa ngavadzidzewo kuita varume, ngavadzidze kuti kuva murume hakuzi kusolva maissues neviolence, but marume they have to be my gentlemen. Ndozvatinovadzidzisawo kuti aiwa ngave vanhu vari responsible, vasingatite maresponsibilities avo. Saka maprograms atinoita kushes activated nekuhes activated maprograms akangofanana, ana grooming and etiquette wavo, ana confidence ese tinenge tichingomaita. Saka isuse seshes activated we have a braga club inonzi youth activated. And then ndakaonawo kuti nowadays ariko mamwe maorganization pane yandakazva inonzi Padarewo nemamwewo mamwe andingaziva hangu, since I mainly focus on the girl child, but I know out there ariko maorganization and we have some of them which are rising zvekuti manje nemapfungwa mamwe akawanda.
Ndodzoka kwamuri maimishi, ndanzwa hanzvadzi yangu ari kutaura kuti mwana mukomana makarekare ndiye ainyanya kutariswa, asiwo kwaane masangano ari kudhilawo nevana vakomana ava. Imimi mwana mukomana muchimudienzanisa nemwana musikana wanhasi, zvakamirawo sei zviri kutsanangurwa nehanzvadzi yangu zvokuti kare zvaingonzi mukomana?
Ichokwadi ndoyada mutaura yaichiti it's so much better to send a boy to school than sending a girl to school. Mukomana aingonzi anofanira kuwana zvese zvepamusoro musikana achidzvanyirwa, but nekuda kwekurekonaiza girl child yakuitwa mazuva anoi nekuapreciata vanasikana mazvaitwa kare zvanzvira vana vaakuenzaniswa, mukomana aakuenzaniswa nemusikana even panhaka chaipo chaipo. Baba anosiya vatoti uyu imba yekwakati kuborodhel, uyu mukomana imba yekwakati kakunga leku Southland kana kupi vakuenzaniswa nekuda kwekuti vakazorealiza kuti aiwaka vana vese chi vana ende maprogramu echikomana anoitwawo paanoitwawo masangano avanoitwa zvavako zviri kuita saka tese zvava kuti vana vedu vese takuvakoshesa ende tiri kuvasapota nezvavanenge vachida kuti vaite.
Aha, pajekesa hapo tapanzwa. Ndodzoka kwauri hanzvadzi yangu, ndokubvunza kuti vanoda kushanda nemi, vanoda kubatsiranawo nemi, kune makolaboration kamazuva ano, vamwe vanoti ngatibatsirane iyapa, tionesane apa, vanoda kukudedza iyo tinonzwa kuti mati makakura muchinetseka kutaura iko zvine izvi, mava nyanzvi yekutaura pane vanhu, vanoda kushanda nemi, vanokutsvaga ikupi?
Alright, isu no 3 club iri ana inonzi Youth Vibes Africa. Saka makada kuti tsvaga vanongoenda pa Facebook page yeva Facebook page yakanzi Youth Vibes Africa makaenda pane information yedu yese kubva kuma contact numbers ma emails edu aripo. We also have Instagram page yedu ye Youth Vibes Africa and then we also have Instagram pages and Facebook pages for She's Activated Girls Club ne Youth Activated Girls Club. Isusu we are located in Warren Park 1. Tinowanika kana makaenda pa Warren Park High School. Munokwanisa kuwanawo vanoita nezvechivectivated club. You can join from there kana tinotibata pafone. But then we can be everywhere. Kangotibata pafone chete, we are open to collaboration. Hatirambe nekuti tinoda kuti zvatiri fighter for zvinge zviri zvinobudirira.
Ah, tinotenda. Mamandouya kwamuri mashoko amunoda kusiyirawo vana ava vasikana vechidiki vatiri kucherechedzera zuva ravo nhasi ava ndeyekuti kudii vasarewo nembuva.
Ini ndinongoti vasikanaka aiwa gonna the days sumukai arise and shine zviratidze unyanzvi hwaunawo zvese maprojekti ese ari kuitwa kungave kutamba bhora kutamba kubika chaiko chaiko sumukai vasikana musasaririre muchiti izvi ndezvevakomana hakusisina zvevakomana mic of opportunities in terms of employment in terms of activities sumukai and show your potential and you see the benefits of it kana ukavane passion nazvo saka nekuti vasikana we yava nguva ine kuti musumuke ndingatenda here ndingamhorosa here
muda kumhoresa aniko mama nguva yapera
paka ndadangomhorisa mai vangu vanonzi eni muchishanda vari kumarondera
mamatenda
mpc
vanofara chaizvo nhasi kunzwikwa paredhiyo vachimhoreswa nemwana tinokutendai zvikuru mama mai vamishi mai Millicent tinokutendai zvikuru kunge mange munesi muchirongwa chedu chanhasi tinoda kutendawo zvakare hanzvadzi yangu tino Eunice Mandu nesangano renyu ramunoshanda naro nemamwe ese amunoshanda nawo kuti mange mapindawo pachirongwa chedu chanhasi. To our viewers and listeners, we also want to give you our gratitude and thank you for following these programs every day, Monday to Friday, pano pa Studio 7. Tinokutendai zvakanyanya. Nhasi togumira pano, tosangana zvakare nemusi wemuvhuro tichienda kumberi. Anokuonekai nemufaro, Jimmy Evans Zininga, ndiri muWashington DC.